uwandu hwevanhu vakushaika nechirwere cheCovid sekutaurwa kwazviri kuitwa nebazi rezveutano muhurumende, nyangwe nevamwe vanokwanisa kunge vasitori pakuzikanwa kuti vatoshayika nechirwere ichochi, uye nevari kubatwa neutachiona hwasvika pauwandu hwakawanda chose kana ungatyisa, kana watingati ma very high figures statistically.
Zvatakuona izvi Dr. Maida zvinorevei kuti vanhu vakawanda vari kufa, vakawanda vachi tapurirwawo icho chirwere ichi?
Zvinhu zvose izvo zvindofunga kutanga November zvichipinda muna December, zvakatoonekwa kuti nyika dzokunana Europe nyekunana America vakanga vakatogara vataura kuti zvinhu kunoku hazvisina kumira zvakanaka. Nyangwe South Africa ikataurawo vakatotaura kuti kwava neimwe chimwe mhando yeutachiona hweCovid ihohu hwaakubata vanhu, ende vanhu vari vanoongorora vanototaura kuti utachionawo kana yatingati new strain iyo inokurumidza kutatapuriranwa zvikuru, zviya zvatingatoti 70% infection rate, kusimba kwayo kana kukwanisa kuenda kana ichitatapuriranwa pana vamwe kudarikidza mhando yeCovid yokutanga.
Izvi zvinorevei?
Saka zvaakutoreva ndezvekuti zviya zvagara zvichikurudzirwa kuti vanhu vaite zvaakuda kutoti zvitarisiswe zvikuru kuti zvaitwa here. Vanhu kana vachinzi pfekai mamaski zvakatarwa zvinovhara muromo nemhino vaite saizvozvo. Vanhu vazhinji unoona vanopfeka maski vachisiya mhino yakadaro kuita sekuti vatopedza kudzivirira, kana kuti vanosiya vanoisa pachirebvu vosiya muromo nemhino zvakashama. Izvozvo hazvisi kutobatsira zvikuru, nyangwe vaya vana mabhizimisi kazhinji unotoona kuti dzimwe nhambo vanenge vakataura kuti kana usina maski hatikusevhi muno, asi vachisevha vanhu vasina mamaski. Vanhu vamwe hapana temperature inochekwa, pamwe hapana sanitizer inenge iripo, hapana mvura kana yekugeza maoko nesipo yacho. Saka zvinhu zvinoita kuti vanhu vatarise kuhurumende kuti vaya vanofanira kunge vachirisa kuti zvose zvakatarwa zviitwe vange varipo vachizvirisa. Nokuti iko zvino izvi tinoona kuti zvikuru tikatarira madhorobheni, nyangwe mukufamba kwevanhu, vanhu vanga vaita sekungorelaxa kana zviya zvokungoshaya hanya kuti utachiona hunenge hwaakupera, hunenge hwadzikira. Asi tiri kutoona kutoti iko zvino izvi patoipa chaizvo.